Zimbabwe Electoral Commission ni nungo shanda ni mtemo mnye kwa unu utenda kutu itema regulations akafana newa nekuda raya kwa wanezo akafana kutu unanuda kuita MP anafana kuwa na nomination fee inoshuka $1,000 wea anda kuta president wei Zimbabwe anafana kuita nomination fee inoshuka $20,000 kwa starti sati na kusena kune zinemu nyika wei chumecha konzi risa sokada ninyo utu mnikamuno matina chi anu register kana kuregulator ma political parties kura kuti apana pa munhu wese anongo kona kungopinda chiro pada kukwidzanura kuti zvinodika makuti kukwidze zviri nyore asi katisa kune dzimwe nyika vanoga kuti uku kuti kunyore simu register se political party vane requirements ava munofanga ngemakaita izvakare chekuta president ndozviripo atina chinhu chiswa chatwa nezvekuti ma fees anga garavipo asi angovandudziwa chete.